senzire kuderedza uwandu wemadzimai anosununguka asina vananyamukuta vakadzidzira basa ravo kana kuti vakoti madzimai anenge ave pedyo nekusununguka anouya kuzogarira pakliniki yetengwe mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo ati haadi kuchenjedza nyamukuta iye achada kuzvara anoti nzvimbo iyi inozivikanwa nezita rekuti Matumba haina mvura mai uyu anoti vanofamba mufambo unosvika makiromita maviri kuenda pachibhorani chiri pedyo kunochera mvura
patirogara patirotenda unochera pamwe more than 2 kilometers tichienda kukumvura malaiti sofa saizvino akatofa kutorara murima ende dzimba dzacho tenchidodzi nemahwindo akanakanakawo saka izvozvimwe zvinhu zviri kuti shungurudzawo nematoileti edu
mudzimai uyu anoti rimwe dambudziko nderekuti imba yavanogara vakamirira kusununguka idiki uye hapana magetsi zvekuti vanosununguka usiku vanosunungukira murima kana pasina mwenje wenharembozha kana marambi mudzimai uyu anoti mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya zvekudya pamwe nezvekushandisa pakusununguka zvakaita sedonje reza nespirit
munguva munonomusa nesu wekuti ari kurwadziwa apo pamwe nguva yako yekutobatsirwa inenge yakwana nesu yandozoya wapona unogona natoponera pasi wotosvika paya kutokurafurarafu saka zvimwe zvinhu zvatenge kuti ingosangana nazvo sechi sevanhu vakazvitakura sofa pachikafu chinhu chekuti chinenge chitishupawo matinogarawo tenge tisina kukohwa titenge kotoni sofa vamwewo tinobhlidha zvakanyanya zvekuti nekotoni yedu yatenge tinayo nekamari kanenge watengisawo preparation kai nekakotoni kaunozitenga hauzokwanisa hazvizokukwanirawo semunhu saka wo kotoni tenge tisinawo futi ipapo
izvi zvinotsigirwa nenhengo yekomiti yezveutano pakliniki iyi vaanyway sunday avo vanotiwo dambudziko remvura rakakura uye zvimbuzi zvishoma
kumatumba hakuna mvura kuti todiwa mvura tanyata titarisira kuti kunogona kuwana bohol bhezo vakadzaiva runofamba its about 2 km kuti vasvike kune bohol remvura yakachena riri kudhemu rikuseri kwedhemu vanochera mvura yekuti vakwanisa kunwa yekushandisa hayo inowanikawo muzvirisi mudhuze asi vanotofamba nyatsokakadziva zvitakura
vasande vanoti vanoda kuti vawedzere kuvaka nzvimbo iyi asi havana mari yacho
then maternity waiting homeye vari kuti idiki ivo vakawandisa the committee was trying kuti tivake but mari yacho ndiyo inongoramba chingotsikirwa tisingazivi kuti iri kufamba zvakaita sei tingati in short idea hatina bhekuzi hatizivi kuti inenge iri kupi tinongonzi mari yakapinda hatizoziva kuti iri muaccount mani kana kuti iri mubhengi ripi
panonziwo pane dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevarwere navana mukoti iro rinonzi harisi kumadzimai akazvitakura chete asi kune avo vose varwere vanoenda pakliniki iyi sekutaura kwemumwe mugari wekutengwe varichard kuzanga
chiremba vedu avo manesi edu avo vamwe vacho havasi kuti bata varwere zvakanaka tikusvika pakutya isusu kutaura zvatinorwara kwavari kana taenda nenyaya yekuti vanenge vachitichidzira ingava nemashoko kana kutaura zvimwe zvinhu zvisingaiti kuministry of health isusu takanga tatasvika nenyaya iyi nokuda kwokuti dzimweni dzenguva tinoshaya ruzivo tingafambe sei
mukuru mubazi rezveutano mudunhu rehurungwe dr munyaradzi chidaushe vanoti vakamboenda kutengwe asi vagare hapana zvichemo zvavakataura
tinomedza pane baba norizo kuti patinoti tauya tosherwa kuvinikana zvakatinoshamisika kuti kokunoko kwakambonyera
dr chidaushe vanoti zvakakosha kuti vanhu vose vagari kanzuru nebazi rezveutano vaise misoro pamwe chete sezvo kliniki iyi iri yeveruzhinji nzvimbo dzinogara madzimai akazvitakura akamirira kusununguka dzakawanda mudunhu remashonaland west hadzina zvikwanisiro zvakakwana ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena